Terry. Kuma 6 a.m. Kato sunga wani kutindipinde mugem. Pamunozo mukandenge ndato peza zvinhu. Kozi mimi muri slow kuita kunge traffic jam. Strat cookie chendorova chingwane jam. Momzi anga muka, mamuka say mem. Nasi ndoda kuti unawona my same. Mopo wafunza mari ye vejire muka jena. Ewoi mama ndi kuenda. Kozi sakita red night atenda. Asi umadoro, ai wande musoro. Denge ndaka batu andichi pretender. Dobuda pa jen ndaka zorora muhebu. Ndichi ongorora ndichi rova easy step. Ndavanda ona mike mupana wangu wanoro. Wane masini zvekusvika pakunowa hembe. Sha
Eli Eli Tetangapa.